Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 12 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yemadhora makumi maviri kana kuti 20 zig kutanga mangwana. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa naana amai.
Zvashiri zvaamai hazvirai amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana, vanofanira kuremekedzwa vachipiwa ruremekedzo.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira Reserve Bank of Zimbabwe kuti inogona kutokonzera kusagadzikana kwakanyanya munyaya yemari ikasadhinda mari inoenderana nemamiriro akaita upfumi. Izvi zviri kuuya panguva iyo Governor weRBZ Dr. John Mushayavanhu vazivisa bepanhau reSunday Mail kuti kutanga mangwana vanhu vanenge vokwanisa kutora mari inosvika madhora makumi maviri kana kuti 20 zig. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinonzi hadzina kana mari yemazig, zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kuitirwa kuti zviite sekuti vanhu vari kuda kushandisa mari iyi zvakanyanya. Hurumende iri kusungawo vemabhizimisi vezvikoro nevanhuwo zvavo vari kunzi vari kutenga kana kutengesa mari pamukoto nechinangwa chekuti isimbaradze mari yezig. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Tinotarisirazve kuti manje manje mari iki inochiuyazve kuitira nyaya dzemachange dzatanzwa vanhu vachitaura nezvadzo vachiti vari kuda change ende vari kuda huwandu hwemari. Vanga vachichema vachiti yakauya hayo, vamwe vachiti hatisati tatomboipata. Saka kuuya kwairi kuita iyo 20 inoita kuti vazhinji tigogona kuibatawo mari yemazidi, tigogona kutitanga kuchiishandisa. Kuchiishandisa ichitenga vandafambawo kuyanga ichitenga zvakanaka mari iyoyo.
Totarisawo pakutambirwa kwairi kuitwa, tiri kuona vamwe vanenge vari kuti mari iyi inenge yatsigirwa nemapurisa nezaki nevamwe kwete negoridhe, nekuti vanhu vanenge vari kusungwa vachimanikidzwa kuti vaishandise.
Mapurisa ari kuita basa rawo kana kuti FIU iri kuita basa rayo, hazvigoni kutishamisa nekuti zvinongoitika kwese kuti kana paine mirawo iripo vanenge vachiona nezvemirawo iyoyo vanofanira kungoitawo basa rayo. Asi ndingada kuramba ndichitsinhira nyaya yekuti iyo mari yakatsigirwa nezvicherwa zvegoridhe zvatakataura zviya, yotsigirwazve nemari yekunze kwenyika, ndo zvakaitsigira. Saka zvakakoshera chii kuitsigira takadaro? Zvakakoshera kuti kana wochida manyusa kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako unochinja manyusa ako kutenga kunze kwenyika.
Vamwe vemakambani vari kuti vanozopedzisira vamanikidzwa kuenda kumusika mutema nekuti mabhanga ari kuti hana mari yakakwana yekunzei.
Mari irimo yemazidi inoshandisika inogona kusvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe 90 million. Asi mari iyi banga guru rehurumende rinayo mari yekuti ukauri nemazigi zvichiuya nekubhengi kwako rikutengesere mari iyoyo. Vamwe vacho mukazodzikadzika navo mukavabvunza kuti ini magoshawa makune mari yacho here mazigi, kana mamuchiti moda kutanga mapuwa muzotsvaga, unogona kutunzwa kutoti ndatichikuda kutanga ndapuwa ndozotsvaga. Saka pane zvikonzero zvakawanda zvisingabudisi pachena nevanenge vachitaura ivavo.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nekambani Underhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Kana inflation ichikwira, madenomination anofanira kukwirawo. Munhu anenge achitaudza kuti tuwe rezigo unotenga chii, unokwanisa kutenga chingwa here, unokwanisa kutenga kana mukaka here, kana kutenga mafuta here. Kana usingakwanisa kutenga zvinhu izvozvo zvitoti mabasics, zvinenge zvava kutoreva kuti vanofanira kukwira futi kubva pa20 kana kuita pa50 kana kuita pa100 kana kuita pa200.
Totarisawo mashandiro airi kuita kusvika pari zvino, mungati yatambirwa here zvine mutsindo sezviri kutaurwa neRBZ nevehurumenda?
Handi yanga isati yanatso kubuda yemumhepo iyo yatinoti maelectrical deposits. Kazhinji vanhu vazhinji vanoti vanomawana through pavanobhadharwa masalari avo vapedza izvozvo, asi zvatationa ndezvokuti vaingoti vanhu vakabhadharwa semabhadhariro avo vaibva vamanya kumusika mutema vondotenga maus dollar. Vanhu vanotya kuti vakachengeta mari yavo iri muziki inozokwanisa here kusarudza simba. Ukatarisa futi zvinotaurwa nehurumende, zvinotaurwa nereserve bank zvokuti vamwe vanosungwa vanodidi, zvinoreva kuti vanhu vakutongomanikidzwa kuigamushira.
Tiri kuonawo kuti mari yacho iri kutenderera inenge shoma. Chingava chikonzero chei chinoitirwa izvozvi nehurumende kana kuti neRBZ?
Kazhinji katichita inflation tinonyanzo kuitsanangura tichiti inflation ndobetaura nechirungu, it's too much money chasing too few goods. Saka ndozvidefti broader definition yeinflation iyoyo. Saka reserve bank vagoda kuda kuti kana tikanyanya kuisa kuti mari iwande zvinokonzera inflation. Asi pane imwe concept zveekueconomy zetoti velocity of circulation, inenge inova kuti mari inofanira kuramba ichidi ichichinjana maoko. Pane kuti vazame kuda kuvharavhara nyaya yeinflation, vanogona kuda kukanganisa futi nyaya ichi yevelocity of circulation kuti vanhu vanenge vaida mari mumaoko kuti di mabasa avo aende mberi. Saa ipapo ndotoda kunatso kubhalanza kuti number one hatiti kuti inflation ikwire, asi number two mari inodiwa futi kuti vanhu vanyanye kuita upenyu hwavo hwakanaka vachiti kutenga nokutengesana zvakanaka imari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vachitaura vari parunare muSouth Africa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutenda mabasa anobatwa nana mai muupenyu kana kuti Mother's Day. Iri izuva rekutendawo kana vana mbuya, vana tete, nana mbuya nevamwe vakawanda. Vanhu vataura nestudio 7 vati vatingira ana mai vavo maruva kuvaendesa kunzvimbo dzekudyira kana kuvatumira mari kune vari kunze kwenyika. Zuva iri rine midzi muAmerica kubva muna 1870 apo munyori wemabhuku uye aiva nyanduri Julia Ward Howe akakurudzira kuti paitwe zuva rekuchema nemadzimai ainge arasikirwa nevana nevarume vavo mukurwisana kwaitika munyika iyi panguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari kuSouth Africa.
Tingadai taswerawo tichispoiliwa zvine vana zvino kunoku kwaita mwedzi wari ringotsenderera sai rakatibatawo ini nemhuri yangu. Vazhinji vari ringotaura navo vari kuti rakavabatawo, saka tazeza kuti tisangane nevakawanda. Asi ngokorokotedzana mumasocial media imomu ndo zvatiri kungoita.
tingoto wana maida inaso wakoshiswa kwazi kwazi karonzi wakakosha iwe watu wachire mire wane uzamu wakakosha kwa wati
sema onirenyu anama ivanga ratizwe sei kuti wakakosha muupenyu
wanafana wakupiwa mutsa mutsa mkuru chaiho munhu wese anofanira kupa mutsa asi kana zvinhu amai hazvirevi amai vakabereka mwana chete kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana vanofanira kuremekedzwa vachipiwa ruremekedzo kwete pazuva irori chete asi mazuva ese nekuti kuita amai hakuzi nyore chinhu chakaoma chaizvo nekuti unenge uchinzi pachirungu unofanira kuve nechara saka kunecha chinhu kuchidyara kubva chiri mhodzi kusvikira uve muti unoita zvibereko zvawowo saka vanhu zvinofanira kukosheswa izvozvo
mungawirirano here nevamwe vanoti dambudziko raapo pazuva ranhasi iri nderekuti vanhu vanenge vakukoshesa zvinhu zvekutenga pane kuratidza rudo
ko zvino tingatize mazvemabhizimisi tingazvitize tikaenda kupi ko zvinhu zvido zvatongoko ndomamiriro akaita upenyu hwatiri kurarama hwekuti vemabhizinisi vakatoona kuti uyu mukana kawe vakati zviri nani titore mukana iyeyo titengese zvinhu zvatinotengesa ndo zviripo asi kune vari kuitirwa ka kana ukange waitirwa madanha unotonyatsoona kuti madanha aya haanei nebhizinisi
amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda nesangano reZimbabwe Exodus Forum vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akasunga vatori venhau vaviri nemumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muTunisia neZuro achivabvumira mhosva yekushora hurumende. Kubva zvakadzikwa mutemo unonzi Decree 54 muna 2022 unoranga vanonzi vanenge vachifambisa mashoko ekunyepa vatori venhau magweta nevanopikisa makumi matanhatu vasungwa munyika iyi. Motokari dzehondo dzeIsrael dzapinda muJabalia, nzvimbo ine vapoteri vanodarika zviuru zana muGaza, ikauraya vanhu gumi nevapfumbamwe. Israel inoti yarwisa nzvimbo iyi kuti vechikwata cheHamas vasadzike midzi. Vechikwata cheHamas neIslamic Jihad vanotiwo varwisa mauto eIsrael munzvimbo dzakawanda muGaza. Israel inonzi yatangawo kurwisa muguta reRafa zvopa kuti vakawanda vashaye kwekunopotera. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tinorukuro namuzware Florence Kayungwa avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation rinobatsira vasikana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tinoita zvekubatsira vana vasikana vekunzvimbo dziri kumamisha kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semapedzi kana zvimwe zvinhu zvingangovabatsira kuti vashandise pavanenge vari kumaperiods avo. Izvi zvinomotivhetwa nezvandakasangana nazvo inini nekuti ndakakurawo kumusha kunonzi kuhurunge. Saka pandakatangwa nomaperiods ndaende form 2 ndaita mbisi soti chichiri kuitika. Semunhu akashakirwa nevabereki ndiri mwana mudiki ndakakora nagogo. Saka kuti vachizokwanisa kuprovida zvinhu zvese vaitadza. Saka vaikwanisa kungondipawo mabasics.
Uri form 2 apa chii chakaitika?
Zvakaitikawo ndiri kuchikoro ndikaspoila deski. Ndaspoila deski sevangu vakati ndakatiriraswe because ranashanda ndaraswe kutari zvikaramba zvindirwadi nekuti ndaingozviona everyday and anvaindiseka i have to change ku kuenda unajisa kwa matau. Lepaya ndaka una doctor trained, doctor right trained. So wakaita, wakaita this talk show ya hizi girl power. So wakafunza mfunzo one. Wekuti what breaks your heart. Chichi noku wazo, tukatifunga. So ndaka una kuti zekuti ndaka saya mape, saka njiru waza. Ndaka vandazo, sikapa wenda ku university, but jaira mba shingwa njiru waza. Ndo wazo, ita ina sami iti food, ndo wafunzo, so what are you doing about it? Utoona chichi noku waza nde iti, and iwe uvite ita mturo pash. Ndo pa ndaka vandafunga kuti, ndo pa ndaka something so that vangwe vana, vanu konisa kura mba chenda ku school. Neuda kwe chichi ninge chawa kawo mape, iwa uwe chora jisa kiku sona mape. Achukwa bati susamnenge kisi na kushika kushikoro mwezi woo kutituanse kuwa kama emergency states madisposi kwa peza nojo ratuwae ano kwa nsaku vifone rani moko ahu
panewele shime jamuno vatizisa vaskana
no kata vatizisa futi uwe yao kutino kana kukao sakutisa kushona bati uwe kata vatizisa kushona ano kana kuto pao vamevana gara uchitika mwezi shona kana one page wopao mwe mskano kane kipeni.
Vana vamuno batira ndeve mazira api uyeshe mabatira wakawanda sei.
Mabatira vana wari kuma haishi neva kuma grade 6 na grade 7. Nesu shinona tindora ne nambu jikora kanyanya nyanyi. Nekuti kazunenge chitika iwe kachako wa ukundi nisisa utichijiru kuitika. Kwa shinozi i 200 pa shikoro tusha teka baku yenu muna Februari.
Kana paine vamwe wovaka terera wangada uti va batani nemi mchirongwa ichi vano kuna kubata ise
vano kwa nisa kujienda pa Facebook vano chaga Living Dreams International Foundation kana kutifone rapa 077-83-14964
nde ati mamwe mashoko aungada kusira veshidiki kana kuti vasikana vari kusangana nedambudziko rekushaya kushandisa panguva apo vari kumwedzi.
Ndinongotaura nechekuti hausi wega munyika inoyi. Kana uchisanganawo nedambudziko rekuti hauna mapedzi, daisa namba dzangu, unokwanisa kundifonera, tokwanisa kuronga kuti chekubatsira sei. And pane zvese zvinenge zvichiitika, ukataurawo nevamwewo vari padhuze newe vanokwanisa kukubatsira. Ndichingotiwo kumateachers, vadzidzisi, kana une mwana kuchikoro uri mubereki, saka usati mwana akapindana nedambudziko raasangana naro, unofanira kumubatsira. But kwete kumupopotera nekuti inini zvinotondirwadza kuti ndaisanzwisisa kuti zvichiitika pandiri, asi nekuti ticha vakandipopotera zvinondibata ndochinhu chinonyanya kundirwadza.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuru yataita namuzvare Florence Kayungwa avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu simba rangu munodzipa simba.
Tatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini Tanonoka Wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa verse inowanikwa pana 1 Vakorinde 15 verse 29 iyo inoti kana zvisina kudaro kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi? Vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4 verse 6 iyo inoti nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo wamwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasisazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri, ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosviduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
Kasiwai wadiwa watereri. Chokutanga tichasasogora Mwari. Muna 1 Timothy chapter 2 verse 5. Paulo anotaura achiti, nokuti kunongova naMwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetewo pakati paMwari navanhu, ndiye Kristu Jesu. Zvoreva kuti hatigoni kumiririra hama dzedu nyangwe tichidzida zvakadii. Kunyanya-nyanya kunyange dzakatofa hazvichatogoni. Zvinoda kuti munhu atende muna Kristu Jesu agosvika paanobhabhatidzwa. Zviva nemucherechedzo nezvazvinoreva kumunhu iyeyu anenge atora danho rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake Paul, hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti vapenyu vangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa avapostori Acts chapter 22 verse 16 iyo vaira dzapachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana kuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu, vamwe vachimukira mukutongwa. WaRoma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu, iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi, murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera, zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange aakuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa vese vanenge vatenda kudzidziso yenyu muvabhabhatidze. Zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuvapenyu uye nevapenyu. Tichitarisazve pane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna 1 Peter chapter 4 verse 6, shoko ringaparidzwa nemuto upi kune vakafa? Hama dzangu, shona idi mutaura kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nhau iyi naPauro, uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa avo vakafa vakafira muna Kristu vakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vakafa. Havana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakati soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 obva yataotaura kuti kubva iko zvino vose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa, vazorora pakubata kwavo asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisirwa kuti ringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvaakabata. Vahebheru chapter 9 verse 20-27 obva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achizotadzwa kumuka pano yaKristu. Munhu wese unomuka, zvingoreva kuti umwe unomukira kuupenyu husingaperi, umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto, zvese zvinotaurwa neshoko raMwari.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2, Highlanders 0, Dynamos 1, Herentals 1, Wange 1, Arenal 1, Manika Diamonds 1, Bikita 0. Kuchitiwo Chegu 2, Pirates ndiyo yakunda Tel 1 2-0, Manika Diamonds ichirwa iyo Bikita 1-0. Thank you.
ya petsa naka Tisiri pamwe Inimi neni Ndogaro taura nemi
Moku tenda mabasa anoitwa nana mai vose munyika tabata muimbi Nox Guni uyo akanyorera mai vake kambo kekuvatenda kanonzi amai
ndakamera mama wangu ndichivatenda baba wangu vashaya muna 2018 and kubva ipapo mama vanga vachingoratidza kuti vari kuramba vakasimba vakamira tichiona zvakakosha kuti tivaitire something especially zvinhu zvinematerial zvatoka pavaitira yeah I decided kuti ndingoita washing the song is something that can stay forever but also inokwanisa kushandiswa kudana mama vakasiyana siyana all over the world
saka mumba menyu muri vangani
vabiri 6 nini ndiri 82 nasikana ndiri 76 anonzi cream chamba so we are 6 5 boys and 1 girl last born ari kuchikora ari kuvhasiti zvezvatope so degree yake yari finally
kuna ana mai vakaterera ungade kuvaudzawo mashoko ekuti kudii
kuti mana mai vese vari kunzvengo makakosha chikoro and hatikangame kuti kupfuye panapa ndiana mai saka nekudaro tinoremekedza mai nekudzasi kwezvara zvasi asi mazuva ese kuberekwa ekurarama kwedu so zvakakoshawo kuti kana una mai vako vachiri vapenyu kunyange vasiri vapenyu kwezve mabafika vanogona kunge vari vachirepresentawa mai muupenyu hwako muzuva rakatiwa kunge nhasi vorangarirawo kuti variko amai vavo vakakosha vandofungawo kuti zuva rakaita sanhasi vanogotarisirawo something for mwana wavo so ana mai vari kunzwawo kwakuva kukutendai nemabasa amunobata makukutu aiwa kuva mai chinhu chakakosha kunzi amai the privilege kubva kuna mwari the blessing kwatizangoremekedza nekutenda ana mai nemarara
Ko kambo amai kubva kune muimbi Nox Guni anga ari parunare ku South Africa tinotenda zvikuru tichiti happy mother's day kuna ana mai vose munyika yose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Reserve Bank of Zimbabwe iri kuti mangwana ichaparura mari yemakumi maviri yemadhora kana kuti 20 zig Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza nekuremekedza mabasa anoitwa nana mai kana kuti Mother's Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.